teya ndikorola na vakila hupfi heli tracke lya zvita ende vanji robita rovadadza waya waya rikosinda vajika check it out venda lote huko bvuma yone fedzi varilanga yo hote varingave itsa fedzi uchava majanti chaka dzote navo queen hai mane nyana hori toni dzadza river v aringa neti muzika riteredzi uchava vote matanje nadzipedzi yo engedzani volume ridipine rote mutakalonga vehone ridipine chote hupfi namusi zvivwenze zviti zvinjika bhege dzikobuya honobaka nadzitrans dzamege ndishugati kamulambo media ndikorola shango lote ngeno khadu ndajiya rova dadzanga chifenda vakuchika haiman ndirine magerila redikutsanga chifenda ndikale rikosinda uya zvitipa taima rova chenanga dumbu rova dadzesa rova dadzanga chifenda vakuchika haiman ndirine magerila redikutsanga chifenda ndikale rikosinda uya zvitipa taima rova chenanga dumbu rova dadzesa
balombalo ndodzifa fedzi tina ndava ndikopusha ben rap we rock they clap riva fusha like that eyo sugar tea una light kakasene dzani riva kwashe chikara vatakare venda haya hangatini hangu ni mbiruni ngwena ya vukuma ni doiwana mulamboni kwashe romutata richatoda nokuvona zvino uvolira uvotoma na zvichere kaswe apelele udozenda anga jere king kong and a killer ak treke ndidongwara titurenga ok pet mesh ukabiti na stand yes yo rodukisa they ben yes yo aona vangu with the best yeah aona vangu with the best
roba tatsanga chifenda vakuchika haiman ndirine magerila redikutsanga chifenda ndikale rikosinda uya zvitipa taima roba chenanga dumbu roba dadzesa roba tatsanga chifenda vakuchika haiman ndirine magerila redikutsanga chifenda ndikale rikosinda uya zvitipa taima roba chenanga dumbu roba dadzesa vova vakuvhara mara zvinobo mangara iko rita parapara shanga lote latakara relax ipfani heli dinga liko dzodza ndirine magerila ridodzula rikoposa vadzingenaya vote vari touch the sky richijena on the stage but I feel so high ndovabudza long time I'm gonna be there zvoiteya check rova dadzesa
rova dadzanga chivenda vachina dzikombera ndi magerila richipfuka vari tevera muzika ari dzimira vaimbera ravaimbera Rova dadzanga chivenda vachina dzikombera ndi magerila richipfuka vari tevera muzika ari dzimira vaimbera ravaimbera ravaimbera
rova dadzanga chivenda vakuchika haiman ndirine magerila redikutsanga chivenda ndikale rikosinda uya zvitipa taima rova chenanga dumbu rova dadzesa rova dadzanga chivenda vakuchika haiman ndirine magerila redikutsanga chivenda ndikale rikosinda uya zvitipa taima rova chenanga dumbu rova dadzesa Hey man, you're in the market, you're in the market, you're in the market, you're in the market, you're in the market.